zvandingareva ndezvekutiko zvikoro pazvakavhurwa just 3 days ago takangonzwa kutiko pana vana vasinganzwi zvakanaka muzvikoro zvedu zvinosanganisira Chegato, Masase, Munene High, Musume High neMunene Primary School. But the Minister of Health vakazoendako vakanoscreena vana. Saka kumasase vakascreena vana vose ndokuwanikwa 40 vakatesta positive. Then kuChegato vascreenwa so far is over 300, but kune over 103 mana nevarairidzi vanosvika vatatu vari positive. Kumunene High kune 9, kumunene primary pedo ipapo pane 7, kumusume High kune 6. Saka ndo zvatiwiravo muzvikoro zvedu muno muMberengwa.
Saka pari zvino vana ava vari kupi ivo vakawanikwa vaine COVID?
Vana vese ava vachiri kuzvikoro zvavo vakakreterwa nzvimbo yokutiko vasasangana navamwe kuti vagone kugara vari voga vachimonitiwa. Asi pari zvino hapasati pava neany critical cases dzati tanzwa. Macases acho ose anoratidza kutiko achiri pa manageable state, nokuti vana vose tiri kunzwa kutiko hai vari kufara, hakuna aratidza kutiko akurwadziwa kutika angada kuindiswa kuchipatara.
Taona kereke yanyora tsamba yekutsvaga rubatsiro. Mungataura pamusoro petsamba iyoyo, Bishop Sibanda?
Tanyora tsamba nokuti tanga pane information inongofamba ichibva kwakasiyana siyana masocial media platforms apa. Asi information yakazara hayo inopiwa neMinistry of Health, but panenge pane information yakangowanda-wanda. Saka isusu responsible authority tanyora tsamba kuti tizivise kuti zvatinazvo zvakamira sei. Saka tsamba iyi ine chinangwa chokuclarify kuti situation yakamira sei. Ndochokutanga. Chepiri ndechekuti ko rubetsero runodiwa kana paita dambudziko rakadai, hatigoni kuti titi isu takakwana nokuti hatitombozivi kuti ko richatisvitsa kupi. Ende kuna vanhu vanenge vachishuva kuti vatibetsere. Saka patsamba patangonyora zvinogara zvichidiwa pasituation dzakaita saidzodzi, masanitizers, maface mask. Tanyoravowo kuti vamwe vanopiwawo maprescriptions kuti zvikoro zvitenge mishonga. Tikativo chikafu, nokuti kune zvimwe zvikoro vana madei scholars, saka vakazodhiteniwa vamwe vacho. Kune zvimwe zvikoro kuchinzikwa hamuchagoni kuti mupinde mudzokere kumba. Saka vaive vachiwana chikafu pachikoro ipapo nyange ivo hava vasina mabudgets. Saka rubetsero runogona kubetsera kuti vanhu vasaita overspending, nokuti hatizivi kuti ko tichava nesituation kusvikarini. Although weare hoping for the best.
Tiri kuonawo muri kutsvaga rubetsero rwematende. Anenge ari yei matende aya?
Matende tachingoitira kutiko kana makesis akaramba achikura mafacilities anogona kuzowandirwa, nokuti munenge muchifanira kutiko muve nemore space.